vamatema danda, vanonzi vasungwa pavaenda kunozvipira pakamba yemapurisa yeHarare Central, mushure mekudaidzwa kwavakaitwa nemapurisa nemuvhurosvondo rino. Vamatema danda, avo vaenda kumapurisa vaine gweta ravo, vanonzi vabva vaiswa muusungwa pavasvika pakamba iyi. Gweta ravamatema danda, vaDouglas Coulthard, vati vamatema danda vapomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, pamwe nekusafadza mapurisa, pamwe nevose vanochengetedza runyararo. VaCoulthard vati vari kutarisira kuti vamatema danda vachamiswa pamberi pedare mangwana kana kuti nemusi wechishanu. Vatiwo mapurisa anga aine vhidhiyo inoratidza vamatema danda vachiti mudzimai wemutungamiriri wenyika mai Grace Mugabe vanofanira kusungwa sezvakamboitwa vamwe vatungamiri vesangano revakarwa hondo pavanonzi vakaburitsa gwaro raiti vamugabe vachisiya basa vape matomhu kune mumwe munhu. Mashoko akataurwa navamatema danda pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare anotevera mashoko akataurwa namai Mugabe pamuzinda webato reZANU PF masvondo mashoma adarika ekuti vamugabe vave kufanira kunongedza munhu wavachasiyira masimba. Kusungwa kwavamatema danda kwashorwa nemutauriri weMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vaObert Gutu.
Kusungwa kwavaVictor Matema danda kunongotaridza utsinye hwechihurumende chezano chichitungamirirwa naRobert Mugabe. Tinozviziva isu kuti vamatema danda munhu ane zvivingi. Akabuda pachena iye kuti varwi vorusununguko anonziwo maveterans vava kubatwa neruoko rweshure, asi hurumende yokangama basa guru ravakaita rokurwira nyika. Nyika yedu yeZimbabwe yava chifaithdom, yava chifaithdom kana kuti chiprivate chikambani charobert Mugabe nomudzimai wake Grace Mugabe. Izvi zvongotaridza kuti ivo vanoti vamwe vavasungwe, asi ivo vanoenda kune nyika dzavamwe zvaakaita Grace angari kusouth africa pawekend yapfuura iyi ndokurakasha mwana mudoko ane makore 20 kumukuvadza zvokuda kumutsemura musoro, asi haana kusungwa kana kuti akatiza pausungwa. Vamwe vanenge vachitevedzera mutemo muno muZimbabwe vanonzi ngavarohwe, ngavafirwe mumajere. Ndosaka isu vemdc inotungamirirwa naDr Morgan Richard Tsvangirai tichiti chihurumende chezano, chihurumende cheumbavha, chihurumende chemakoronyera, chihurumende cheutsinye chinofanirwa kunge chichipiswa kubva pachigaro.
Mashoko avaGutu asimirwa nemunyori mukuru mubato reNational People's Party rinotungamirirwa naamai Joyce Mujuru vaGift Nyandoro.
Manheru akanaka vateereri veZimbabwe, hama neshamwari dziri kumatunhu akasiyana emuZimbabwe nekunze kwenyika. Kusungwa kwavamatema danda chinhu chisingatikadzikadze isu sebato reNational People's Party. Zvinongosowa kuti mururi kana kuti yandingati pachirungu Gushungo Dynasty raakuita zvarada, ratingati pashora dasha watasva bhiza ari pahofisi ramudzviti. Mubumbiro remutemo wenyika ino yatingati constitution, freedom of choice, freedom of speech, assemble and freedom of association ikodzero dzinopiwa pamurau. Zvino kana vanhu vaakusungirwa vanga vari varwi vorusununguko nyaya yekuti ari kutaurawo pfungwa dzake maringe nekuti aiwaona izvi nai musharuko, imi vamugabe marujata mukadzi wenyu uyo unongowawata. Zvinosungirwa mune izvozvo akubva ruzhinji ruchasungirwa kakuti takondema kuti ndiyeyu marijata zvakare waenda ukadashura nekurova netambo dzemagetsi mwana wekusouth africa. Zvinova chinyadziso chikuru kunyika. Ndiye zvemarujata watiri kuona anodeedza varume vakuru nemazita vekutanga wovatuka sezvana zvitokotoko pamberi peruzhinji nyika yakatarisa. Handifunge kuti zvinhu zvinopa chimiro chakanaka sekunge tichitaura nyaya first lady. Asi kana takutarisa kusungwa kwana comrade matema danda tinoziva kuti kuchasungwa vakawanda. Kana kutaura kwatiri kuita kuti tiri kuziva any minute kuti tichasungwa zvinongoreva kuti munyika hamuchina utongo hwegutsa ruzhinji. Munyika taakutambudzwa uye kutongwa nedutavanhu reGushungo Dynasty. saka zvino shunguruda zvikuru dai tabvira nepatinogona kam 2018 elections tivote neuwandu hwedu kana tichida kuti all this madness inge tichiita kam to stop maita henyu
mumwe wevanorwira kodzero dzevanhu munyika muzvare Linda Masarira vanoti kusungwa kwavamatema danda kunotyora kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda muzimbabwe yakasununguka
kusungwa kwaitwa vamatema danda zuva ranhasi zvinonyangadza zvinogumburisa uye zvinoratidza kuti nyika ino haichesina mutemo uye haichateedzera mutemo mukati mebumbiro remutemo redu remuno muzimbabwe the constitution munhu wose anobvumirwa kutaura zvakaipa zvakanaka uye zvakanaka nezvematongerwo enyika yatinoti freedom of expression vamatema danda somunhu akarwirawo nyika ino ewo veteran vane kodzero yekutaura kuti vamugabe nguva yavo yakwana vachembera vakwegura vakufanira kuzorora asi kana tichiona ZANU-PF iri kuenda kunosungisa vamatema danda kuti vazvidza mutungamiriri wenyika pakumuudza kuti ngaachisiyirawo vamwe utungamiriri wenyika zvinoratidza kuti vamugabe nemudzimai wavo Grace Mugabe vava kuona nyika ino seprivate property vava kuona nyika ino sechinhu chavo izvo zvatinofanirwa kuramba isu vagari vemukati menyika ino kusungwa kwaitwa matema danda hakusi pamutemo hatisi kuzozvibvumira isu vechidiki tikasimukawo zvakare tichiitawo rusha kuti vasungirwei nekuti hazvisi pamutemo tinokurudzira vemadhitare edu kuti vasatinyadzisa nekuita zvinhu zviri pamutemo vachida kufadza bato rezanupf vematare ngavazive kuti vanoita zvekuti mutemo igadziriswe mitemo irespektwe nevanhu kwete kuti vashandise mutemo kumbunyikidza kushungurudza vanhu vanotaura kuti vamugabe vachembera nekuti vachembera
mashoko aburitswa nemutauri wesangano rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas mahia anoti vamatema danda vari kushungurudzwa nemhaka yekuti vari muchikwata chezanupf chiri kuzvidaidza kuti generation 40 kana kuti g40 havasi kuda kuti vaive varwi muhondo yerusununguko vave nechekuita pakusarudzwa kwemunhu achatora matomho kubva kuna vamugabe kunyange vakadzingwa muzanupf vatungamiriri vesangano revakarwa muhondo yerusununguko vanoti vanofanirwa kuve nechekuita nekusarudzwa kwemunhu achatungamirira nyika nekuti ndizvo zvimwe zvezvavakarwira zvekuti vasarudze munhu wavanoda kuti atungamire nyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.